Vachitaura mushure memusangano waitwa nhasi neveZimbabwe Council of Churches nenhengo dzeparamende, mufundisi Emmanuel Maforo vati matambudziko ese ari munyika ari kukonzerwa nezvematongerwo enyika.
Matambudziko chekutanga, matambudziko akunongedzerwa ane chekuita neekonomi, nyaya dzeupfumi. Matambudziko ari kusimudzwa ane chekuita nekuti sevanhu venyika imwe chete tanyanya kubva tasvika pekuti kana uri webato iro nevebato iro hatigoni kushandira pamwe chete kuwaka nyika yatingati muchirungu political polarization yatinyanyei. Saka ndoimwe yanga ichiratidza kusumuka kunyange matauriro kuti pachine basa guru ratingada kuramba tichiita.
Mumiririri weHarare Central weZANU-PF mudare reparamende amai Miriam Chikukwa vati vanhu vanofanira kuregererana kuitira kuti vagone kugadzirisa zviri kunetsa munyika nekutaurirana.
Kana tisina kuregererana chingogara chichi asi hapana kwatiri kuenda, tichazotukwa nevana nevana vedu vachazouya vachitarisa pataka kuti vanhu apa vakagara vakaitei vaingorwa. Kechipiri ndinofunga kuti tinofanira kuva vanhu vane tolerance kuti munhu anengafunge mafungiro akafanana nemumwe, asi paanenge afunga tirege, nokuti izvi hazvitange kupati kuti pati yakati pati, zvinototanga mumba, zvinototanga within the party. Saka muchienda muchiita mainterparty maintraparty, all that zvinokonzerwa kuti kana tisinaka kakubatana ndo kanoita kuti mumwe munhu anonobatana nomwe kurwisa umwe, zvisinei nezviripo. Saka ndiri kufunga kuti sevamwe pezi ngatiwanei tiite tolerance, tiite forgiveness, tiite love. Kana munhu akanganisa chakaipa chakaipa ngaasungwe, chakanaka chakanaka ngaarumbidzwe, regardless of where he's coming from.
Vanomiririra Zvimba North muparamende amai Marian Chombo vanoti wodai vanhu vamira kunongedzerana votsvaga kuti vatungamiri vangagare pasi sei vataurirane.
Vafundisi kare taichiti kukaita dziyo tomhanyira kuvafundisi, be it ndiri MDC be it ndiri ZANU-PF. Vafundisi muri too much into politics zvekuti idai matora basa renyu ratinoimba nemi ratokuziva sei zvamunoita in real life, then tinoona kwekutizira. Iye zvino we don't want to apportion blame kuti MDC is an PF. Tinoziva kuti things are not well, iwe neni tine basa. Tinoziva kuti head of state akakola for dialogue wherever. And I find it very difficult kuti muri kuti hanzi makataza kuita access to him. And we also try to find out why. Kana makambo try to make the overtures to kuvabata. We are also going to pass the word kuti vakuru vemachechi vari kuti vabata all the other constituencies except the head of state.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuUniversity of Bergen kuNorway, Dr. Victor Chimutu, vanoti zvematongerwo enyika zvikagadziriswa munyika zvinhu zvese zvinofamba.
Dambudziko reZimbabwe vamwe vangada kutaura zvavo kuti tinoona kune maeconomic problems, kushayikwa kwemari, zvimwe zvese izvi, asi it's a political problem. Rinoda a political solution. Rinotoda kuti vana veZimbabwe vagare pasi pamwe chete voita matare, vachidaidza vemachechi, wecivil society, mastudents, vashandi, vane zvematongerwo enyika, vemadzichechi, vanogara pasi voita hurukurirano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kana pasati patsvagwa kuti chiri kukonzera matambudziko ari munyika chii uye kuti chogadziriswa sei, kunaka kwezvinhu kunogona kutora nguva yakareba.